kwazwai mwere Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongo chedu cheve chidiki chandinokupakurai svondo rega rega ini ndini Michael Hove nhasi muchirongo tiri kuzeya nyaya yezvedambudziko regomarara rezamu iyo yatinoti nechirungu breast cancer tichitarisa kuti mwedzi uno nyika dzose kusanganisira Zimbabwe dziri kucherechedza breast cancer awareness month muchirongwa tina Dr. Precious Rutendo nokwara matenda Dok ndino mugamuchira muchirongwa nhasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yezvedambudziko regomarara nemaonero enyu mungati idambudziko guru here
tinotenda zvikurusa nekuti koka pachirongwa dambudziko regomarara rezamu idambudziko gurusa rinobata vanhu vakawandisa pasi rose
dambudziko iri idambudziko rinobata vanhu kadzi chete here
dambudziko iri rinobata vanhu vose vanhukadzi nevanhurume kunyange zvaro rakawandira kuvanhukadzi
zvino dok ndiudzeiwo chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti munhu azive kuti ane gomarara rezamu
chekutanga ndechekuti vanhu vazive machanges anoitika pamuviri wavo vachinge vaona gomarara rezamu kuburikidza nemaprogiramu akaita se-breast cancer awareness mifananidzo yemachanges anoitika pazamu panyaya yegomarara zvakaita sekuti ganda rezamu rinochinja rinogonawo marara rinogona kuita maburi maburi kunge ganda reorange vanokwanisa kuburisa zvinhu pamunyatso yavo atinoti madischarges emhando dzakasiyana siyana vanokwanisa kuwana bundu muzamu vanokwanisa kuwana mwandabvu muhapwa nezvimwe zvakawanda zvakadaro munhu achinge aona kuti zamu rake rachinja harisisiri zvaraimbova kana kuti ari kunzwa kurwadziwa kwaasinganzwisisi vanofanira kuenda kunotariswana nachiremba vovatarisa vanobvunzawo zvekare yatinoti medical history yavo kuti vaone kuti machanzis avo ekunge vane gomarara akawanda sei kana kuti mashoma sei vochiita voongarorwa nemishina uye vanogona kutorwa kapisi kepaye paita machanges voendeswa kumalaboratory kuti vanotariswa kuti gomarara here kana kuti harisi
kana munhu aine mubereki akambova negomarara rezamu iyo yatinoti breast cancer pane mukana here wekuti naye achabata chirwere ichi
hongu naiye anogona kuibatira saka zvinenge zvakakosha kuti agare achiongororwa nemachiremba kana kuzviongorora iye neyatinoti self breast examination mwedzi wega wega ikakasirawo kubatwa zvinobatsirawo kuti ikasire kurapwa zvakanakisa
chirwere ichi chirwere chinobatwa nevanhu vakuru chete here kana kuti pane mukana wekuti vechidiki vanokwanisa kuchibatawo
hongu vana vadiki vanogona kuibatira uye kazhinji yevana vadiki inowanza ine ukasha
dok ndakambowanawo mukana wekukurukura nevanhu vakambobata chirwere ichi chichemo chavo chikuru changa chiri chekuti chemotherapy kana kuti mushonga wavanoshandisa unodhura zvikurusa pane dzimwe nzira dzekurapa chirwere ichi
hongu kune dzimwe nzira dzavanokwanisa kubatsirwa nadzo kunze kwechemo chete dzakaita sesejari neyatinoti radiotherapy vanhu vanongokurudzirwa kuenda kunana chiremba vanoudzwa nzira dzose dzavanokwanisa kubatsirwa nadzo
aiwa nguva ndiyo yadyana nadok petai chirongwa muchipawo mazwi ekurudziro kune vanhu vane chirwere ichi
kurudziro yandinopa vanhu vane gomarara ndeyekuti ngavaende kuzvipatara vanorapwa chirwere chavo chichiri kwekutanga kuti tikwanise kubatsirikana mazuva ano ndinoona vanhu vanoenda kumaprofita kana kunoshandisa maherbs zvinozoita kuti vanonoke kuenda kumachiremba nguva yaa vanozosvika kumachiremba chirwere chiya chinenge chatopararira zvekuti havachagoni kubatsirikana
aiwa takunzwai zvakanaka dok tinotenda zvikurusa nekuva nesu muchirongwa nhasi muri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pachirongwa chedu cheve chidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmyke3 patwitter nepainstagram ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa the connection chirongwa chedu cheve chidiki apo tichange tichiendera mberi tichibata nyaya dzinosangana nevechidiki munyika anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove muri yezimbabwe bye bye.